vachipa umbo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vamanguzha vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni 115 emadhora ekuamerica iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni 190 emafuta pamwedzi kunyange hazvo nyika ichida 130 emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi vamanguja vati pane umbo hunoratidza kuti mamiriyoni 5 emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika vamanguja vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are doing here is the issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, I think that nezvayo inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika uye ndofunga kuti vana minister zvakadzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzezvehupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madu acho jina.
Asi vamanguja vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika 200 emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo umbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya uye vari kutora matanho ekupedza zvese izvi vatiwo mafuta emotokari emuno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji 650 20 anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel vachitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamanguja vatiwo nyaya manyepo pamadande mutande akaita seWhatsApp neTwitter nemamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mudzimba izvo zvinoita kuti ashayikwe mumagaraji vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuamerica vamanguja vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi vati zvikamu 20 kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaanelendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us when we are in parliament we see this every day.
So yes, tinozviona zuva nezuva muparamende vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu saka vanoteerera zvese zvatinoita saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwe vanhu vakutotenga vachichengeta mudzimba mavo zvinogona kunge zvichitodero chingwa ichi chiri kutorwa chichichengetwa mudzimba vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya vamwe vaivaya kwete vataura kuti hanzi hamusina ichokwadi kuti hamusina confidence. And say this is not confidence nokuti system ye governance yakolapsa.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba izvi zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi 14 kana izvi zvikaramba zvichiitika vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo vachasi vatiwo board rezesa pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika vachasi vati vachadoma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard rezesa kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.